Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau kumusha weHatfield, vakafanobata chigaro chasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi, vati vafadzwa nomutongo waturwa nedare repamusoro-soro. VaKomichi vati vakatadza kuita musangano wavo nekuda kwechirwere cheCOVID-19, izvo zvakaita kuti mazuva aiva atarwa nematare adarike.
Takatadza kuita zvinhu izvi nekuda kweCOVID yakaita kwira zvikuru munyika yedu yeZimbabwe. Saka takazama kuita kongresi nguva yeCOVID tikatadza, nokuti iko hurumende kubudikidza namapurisa vakatirambidza, neminister of health zvakare akatirambidza. Saka mazuva anga atarwa neSupreme Court anga apera. Saka takaendesa nyaya dzedu kumatare.
VaKomichi vati vatotara mazuva ekuti vanhu vadomwe vachazenge vachida kukwikwidza chigaro chekuva mutungamiriri webato reMDCT, vakati vatara 13 to 20 zvita kuti vaite musangano wavo wekunosarudza achazenge achitungamirira MDCT.
Zvakare kuti kongresi yedu taiisa madates kubva musi wa13 kusvika musi wa20 December tichaita kongresi yedu ipapo.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vati vose vakadzingwa kukanzuru kana muparamende havasi kuzobvumidzwa kuuya kumusangano wavo, uye vachiti havasisiri nhengo dzebato ravo.
Vese vakadzingwa kudare reparamende, vakadzingwa kucouncil, havasisiri mamemba kana kuti nhengo dzeMDCT. Havakwanisi kupinda mumisangano iyi.
VaMonzora vatiwo dzimwe nhengo dzese dzebato ravo kana vane makore anodikanwa vanogona kukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato iri. VaMonzora vatiwo sarudzo dzavo dzichange dzichiitwa nesangano ravachawirirana rakasununguka kuti sarudzo dzive dzejekerere.
Tichaita appointment next week ndofunga yeIndependent Election Commission. Isu seMDCT handisu tichaita run kongresi yedu, tinotsvaga vanenge vakazvimiririra vari independent. Ndo vachaita manominations ese pamwe chete nekongresi yacho. Ichaitwa sokutaura kwataita kubva musi wa.
VaMonzora vashoropodzawo kutorwa kwemuzinda wavo nevechidiki vari kugarapo, vachiti vanoda kuti vatungamiriri veMDC neMDC Alliance vabatane. Asi VaMonzora vati vechidiki ava vabuda mugwara remusangano. Asiwo vapo gore-gore vari kutungamirira vechidiki ava vari pamuzinda weMorgan Tsvangirai House vatiwo vari kufamba negwara remusangano, uye vatambira nemufaro mutongo wapiwa, vachitiwo vanotarisira kuti panozosvika 13 mbudzi vatungamiriri vavo vanenge vatevedzera zviri kudiwa nevechidiki zvekuti vabatane.
Tiri kufara nazvo, zvinhu zvakatinakira. Zvinoratidza kuti matambudziko aripo pakati pevatungamiriri anokwanisa kugadzirisika nenguva pfupi iyoyi. Gore rinouya tinotarisira kunge tane pati, taakuita tese tabatana, taakubatanidza pati.
VaGore-gore vatiwo hapana ari kuzovabudisa pamuzinda weMorgan Tsvangirai House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.